Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviro muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights yokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanopikisa vairi kuramba ichisunga. Asi hurumende inoti ine humbo hwekuti pane vamwe vari kuronga kukanganisa musangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Veruzhinji munyika vari kugunununa kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights Amai Mary Lawler vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vanova munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAtuz nevamwewo vakasungwa nemapurisa neZuro. Amai Lawler vakupa kurudziro iyi padande mutande ravo reTwitter. Mapurisa akasungawo vamwe vagari vekuCaribe mushure mekuratidzira murunyararo vachikurudzirawo kuti hurumende isunungure nhengo dzebato ravo reCCC dziri muusungwa kubva musi wa16/10. Vaimbotungamirira bato reCCC vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mutande ravo reX vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu uku pamberi pemusangano weSADC uyo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati hurumende ine humbowo hwekuti pane vamwe vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC, vakatiwo vanhu ava vachasungwa pamwe nevavati vari kuvapa mari yekuratidzira. Mukuziya nezvekusungwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika, Tabata vachamisa.
Ndoanonzi Mashura chine manenje achifambisi kuti mavara acho aonekwe. Asi kandiwo maitiro edindingwe, kana richikweva vamwe rinoda kuti hande paruware, kana rokwewa ronzi ati paloni panotapira kana pane kapeti. Aiwaka, ngatinzwisisei kuti nyika ino ine matambudziko makuru. Vanhu havangaroverwi musaga, vanhu havangangoiswi kuiswa kuita kafira mberi kana kuiswa musingi senyoka yaurawa.
Munorevei apa vachamisa?
Vanhu vane kodzero dzokuratidzira, vanhu vane kodzero dzokuratidza zvavasiri kufara, nekuti semazira munoita vaZulu chinonzi hurumende vanhu, hurumende nyika vanhu, mambo vanhu, mutungamiriri vanhu. Asi kana mutungamiri akubudisa tsvimbo, makano nezvamboko nemboma naTS Moko nemotokari dzamunoona dziya chidzingira vanhu kunyaya mazenga nevamwe vese vanotsvaga kuraramawo zviri pachena nokuda kwokuti kuri kunzi kwauya SADC, mutungamiri weiye anenge abhinya, unenge amuka chibhengenene kuita dushura. Izvozvo zvinhu zvakashata zvikuru kana ari mutungamiri anenge ari mutungamiri webanga. Zvino dambudziko rataita nderokuti tina baba mumba vari kuti votora upfu hwevana kuti vaende kunotengesa kuti vatenge mhasa yemuenzi. Muenzi ari kuuya kwemusi umwe chete achidzokera kumba kwake. Ko vana vachararama nei zvamatengesa hupfu?
Totarisawo vaichamisa zviri kutaurwa nehurumende kuti totarisawo zvairi kutaura hurumende kuti iri kuti pane vamwe vanhu varikuda kuvhiringidza musangano wesadhaku ine kudaro ndosaka vanhu vari kusungwa.
Chakatovhiringidza musangano wesadhaku ndiwo iyoa baba vari pa mukoma wangu wesikasi. Ndiye akavhiringidza nyika nekuti maitiro akaita sarudzo handiwo. Kana iyo sadhaku yacho inoziva kuti handiwo. Kana ehi inoziva kuti handiwo. Vese vatungamiri venyika vari kuuya inyadzi nekusvoda. Kungoti vanosvoda nezvikanganwa hama havo asi vese vanozviziva nokuona kuti munyika munomu takaitwa hachisi chinhu chinotarisika. Kungoti havagoni kuti vazoshayikwa pagungano rakaita seiroro asi munhu wese anozviziva. Naivo vacho varimo vezanup f vanoziva kuti zveshuwa hama yavo iyi haina utungamiri hwakabva muvanhu.
Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Veruzhinji munyika vari kugunun'una kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Asi hurumende yazivisa nhasi kuti zvikopokopo izvi zvichatanga kushanda mwedzi uno. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakatenga zvikopokopo izvi nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora, asi veruzhinji havasi kuona zviri kuitwa nezvikopokopo izvi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti hurumende inofanira kutenga zvinhu zvinobatsira kana kusimudzira veruzhinji. Vati havasati vaona zvikopokopo izvi zvichishanda basa razvakanzi zvichaita sekutakura varwere, kushandiswa nemapurisa pamwe nekubatsira panguva dzema tambudziko akaita semafashamu.
Kureva kuti zvikopokopo zvakangogara hazvizi kushanda nezvatakange tataurirwa kuti ndozvazvichange zvichibatsira nazvo vanhu. Saka izvozvo zvinodzoka zvotambudza mukati mevanhu maringe nemapriorities anenge aripo achiitwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanotambura kuenda kuzvipatara vaita tsaona mumigwagwa, asi zvikopokopo izvi zvisiri kuita basa razvakatengerwa.
Ziponze vanodzityaira vacho vari kudhobhodzidziswa basa kuti dzinotyairwa sei nezvimwe zvakadaro, asi tinotoona kuti itsanangudzo dzisina musoro wese. Zimbabwe nevatyairi vemahelikopta vakawandisa. Pana chinoshamisira nemahelikopta akatengwa kuRussia.
Asi vachitaura muHarare nhasi, gurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Douglas Mombeshora vati zvikopokopo izvi zvatanga kushanda, vachiti zvakatora nguva kuti zvishande sezvo vachairi vendege idzi nevarapi vange vari kudzidziswa kushandisa ndege idzi.
Tiri kuda kutanga nemaviri. Patiri kuita SADC Summit tinenge taane maviri ari kushanda. Tozoisa mamwe maviri kuBulawayo.
Vaendera mberi vachiti vanhu vachange vachibatsirwa nezvikopokopo izvi pachena. Vachitaura pamusoro pezvikopokopo izvi mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasilnikov vati nyika yavo ine ushamwari hwakadzama uye iri kubatsira Zimbabwe kuti ishandise maambulensi emuchadenga kana kuti Zimbabwe National Air Ambulance Services. Vati kana chirongwa ichi chikabudirira muZimbabwe, chichatangwawo mune dzimwe nyika dzemuSadic. Vanongora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda ichida kuratidza vekunze kuti yakarongeka asi iyo isina. Vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kushandisa zvikopokopo izvi nekuti zvinoda mari yakawanda.
Indege zvayo nemakosi ari entailed nokumaintaina ndege idzodzo inini handione zviri zvakakodzera, especially at a time when Zimbabwe needs to think seriously about an economic turnaround strategy ino reduce debt burden and ichallocate more money into the pockets of the consumer or creating more jobs.
Gore rapfuura, hurumende yakabatana nehurumende yeRussia yakatenga zvikopokopo kubva kukambani yekuRussia yeRostec muchiwande pasina kuitwa tenda, izvo zvakatsoropodzwa neveruzhinji. Zvikopokopo gumi nezvisere zvatove munyika. Zimbabwe inonzi yakatenga zvikopokopo 32 uye zvikopokopo zvese izvi zvinotarisirwa kunge zvave munyika gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vanoti vari kufara zvikuru kuva muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica gore rega rega chichikokerwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMuzenda kuti tinzwe zvizere.
Inoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ndikati kubva zvatashanda tatibatei nemadonors akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ndikati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018. Pay for small grants, then it issues to Kushanda 40 in USID to implement a program Musaka District Yakuanduza Ramuhd.
Mugati Michi Rongwaichi Cheyali Chakubatera is saying which Ramunita, Makabatana ne Mamu Masangano, Ekunu Ko America Mataurai.
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza mamwe maprograms ari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprising yandakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachiita, then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvozvo kuti isusu tinokwanisa kunoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding, but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzo dzokuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira foto.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore as such, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidzawo mamwe mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi papi mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ndinoti kubva patinenge da kuenda iko zvino tinenge takuonawo zvita zvatakadzidza kuti tizame kuti basa racho niringe richiita nyore kushandira.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mapazi ehurumende pamwe nesangano nemasangano akazvimirira oga anosanganisira reMercy Corps akaita musangano kwaMutare nemusi wechitatu achizeya dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya nevechidiki munyika. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakaitirwa mumusha unogara veruzhinji wesakubva, uye musangano uyu wakapindwa nevana vezvikoro zvemuguta reMutare zvinopfuura gumi. Mumwe vevapa humbowo pamusoro pekuipa kwakaita kutora zvinodhaka ndiva Wellington Musodza.
Padrugs kwatora tanga kutora ari mashuma ari mashuma ari mashuma, but this time kwozotora akawanda. Pana tanga kutora madrugs natanga kupara mhosva, ndipo ndatanga kukomita macrime. Ndatanga kutopera mhosva shoma mhosva doko mashop lifting chiroto mhosva doko doko, but pana tanga kutora madrugs ari so hard, ndipo pana apara mhosva dziri sochi dzakakura dzinoti mhosva dzinopara nema high risk ma notorious ndozotanga kupara. Zamanazonoti hakuna kwandira neupenyu hakuna bosipesi pana tora madrugs ndikapara mhosva naenda kujeri.
Mumwe mugare wemaMutare vaLuku Kadepete vakaudza Studio 7 kuti vari kukungura kutanga kwavakaita kunwa uye kuputa zvinodhaka sezvo zvakavakanganisa basa ravo range rakanaka uye kuparadza mhuri yavo.
Madrugs inini handainyanya kushandisa azimutoriro guka pamusoro peguka inini ndakandiriwe fodya zvimbwa, mbanje, ososo. But in the main one was my strong alcohol, nanaguka.
James Matsure, awo vanoshanda nesangano reYouth Alive Mamutare, vakayambira vana vechikoro vange vari pachiitiko ichi, nevamwe vose vechidiki kuti vasazvikanganisire remangwana ravo nekutora zvinodhaka.
Drugs are not good for you at all. Nekuti pemedzisiro yacho yava addiction.
Mumwe mushandi wemubazi rezveutano vaFilipi Makorombindo vakati zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, guka, mutoriro, bronkle kana kuti brongo, crystal meth nemafuta anoshandiswa pakutsvukisa ganda.
Kune counseling handi nemapsychologist kune vane matambudziko anoda kutaurwa nezvavo. Usati wapinda mune zvinodi zvinodhaka handizi hatisi kuda kuzonyumura vanhu handizi kuda kuti tibatsire vanhu vasapinda mune zvinodhaka.
Vakati pachipatara cheVictoria Chitepo pari kufiwa nevanhu vaviri zuva regarega chikonzero chakarerekera mukushandisa zvinodhaka. Mutikitivha vasemutogara vakati mapurisa ari kuita nepaanogona napo kuvhara mikoto yose inotengeswa zvinodhaka zviri kunze kwemutemo. Mumwe mwanasikana wechikoro akataura neStudio 7 Makanaka Stole anoti akadzidza zvakawanda pamusangano uyu.
Asitadzidza kuti madrug nokwadza upenyu hwemunhu, future yake needucation. Nekuti vanhu vakatanga kuita zvemadrugs, future yavo nelifespan yavo inokwanisa kuita doko kudarika zvainoexpectwa kuita. Uye madrugs anovhiringidza urongwa hwemunhu kuti instead yekuti aite zvinhu zvakanaka, munhu anokwanisa kuva violent.
Muzvare Otilia Makwarimba, avo vanoshanda nesangano reMercy Corps, vakati donzvo regungano ravakaita raive rekupa dzidziso kune vechidiki muzvikoro kuti vanzwisise njodzi yekutora zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji ndozvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Go pachitatu apa.
Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Vakuru vanoti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvave kuitika munyika apo vanopikisa hurumende vave kumbunyikidzirwa kodzero dzavo pamberi pemusangano wakakosha weSADC. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nevamwe vakuru muhurumende nemuZANU PF pasina kupa umbo wakati tsvikiti vari kuti pane vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Mugozi ane zvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane Invest of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore. Atanga nekubvunza vaGore kuti vanoti kudii nekunyunyuta kuri kuita vamwe vana veZimbabwe.
Inotinoti havana chavanoziva vanavo. Havasi kuziva nechakabva nyika nekairi kuenda. Ine zvazviri bani, sezvazvanga zviri kare. Nyika yedu yezvinezvi tiri kufara neutungamiri zvinga naEmmerson Mnangagwa, president wedu.
Mazwa zvataurwa navaGore izvo Mukonza.
Hongudi azvinzwa, asi ndinoda kuti nditi tikatarisa kusungwa kwavatimba nevamwe vavo nekuzvinzwa kwatanzwa
nasi azira tizi chenye chakanaka pamsoro kekubatwa kukodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tine vanyarikani vari kuuya vatungamiri venyika dzemusadek vanotikutiri nenyaya dzakawanda wanda idzi, uyezve tikuona kutanenge kakuwedzera kekusungwa nekakushungurudzwa keve vanenge vachioneka sekuti vanopikisa hurumende kana kuti masangano anenge akazvimirira yatingati muchirungu civil society. Saka izvozvo hurumende ngatingwarire vaenzi vari munzira kudai kuti haiwedzere kusvibisa zita rayo pamberi pevaenzi.
Vagore, hanzi hurumende haifanira kunge ichisvibisa zita rayo pamberi pevaenzi. Munoti
kana zvatakakura isisu nana baba vedu takanga tichivatwaradzi pamberi pevabereki kana pakwaya vaenzi kana iri nhumbe kana pari chii taite teerera vabereki vedu zvavanotaura. Kune nhumbu dzevanhu dziri kuberekwa iye zvino nenyaya yemuteriro, kune vana vakuru chavo vanoita muteriro vatiri kuteerera zviri kutaurwa. Isi chatiri kuda kugara zvakanaka munyika medu seZimbabwe tichina mheremhere. Kune vari kutsvaga umheremhere vanoita utungamiri usina basa. Chatinoziva izvi nezvakanaka zvatiri kuitirwa zvekuti tigare zvakanaka, tinorara hope dzakanaka, tinoswera zvakanaka. Zvemheremhere zvavari kutaura titokunzwa ivovo vachingotaurawo vachiti hatina chatiri kuona.
Profesa Mukonza, vana voregedzwa here vachiswaradza sezvatsanangurwa navagore izvo? Nekuti pane vaenzi vana voregedzwa vachiita zvavanoda.
Kwete, handizvo zvandiri kureva vakandeni, asi ndirikuti kana matatu anopikisa vakusungirwa nyaya dzisina tsarukano zvinosiya chimiro chenyika chisina kumira zvakanaka. Ngatirambirei kuti Zimbabwe inotongwa nemutemo, Zimbabwe inotambira utongo hwejechekere. Utongo hwejechekere chimwe chinoratidza kuti huripo inyaya yekuti panenge paine mazvi kana kuti panenge paine vaya vanenge vachipikisa vasingashungurudzize kuti vapikisire, hazvibudi zvakanaka vakandemiri.
Vagore, tinoona kuti vazhinji vari kuchema vachiti vari kungosungwa ndevemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, asi veZANUPF vari kusiyiwa vachiita madiro ajojina. Munoti
anopikisa ka hafarire zvakanaka zvinoitwa iye munhu anenge achipikisa, saka haana zvaangamboitwa, anoda kuramba achingopikisa nekuti haana chaari kuziva, ari kufunga kuti iye ndianogona. Isi tinodiwa munyika runyararo rwatinarwo nemadhevelopmendi ari kuitwa nemutungamiri wenyika, handizivi kuti ivo vari kupikisa vacho vari kuzi kupikisa vada kuti zviitwe sei, chavakagona chavakabhoita nechipikati chatakaona mwezvisi.
Profesa Mukonza, pane vari kuvhunzwawo kuti ivo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanozongoda kuita ruzha kana kwaa kuitwa misangano yakaita saiyoyi mikuru ine panoya vaenzi avo, sei vanga vasingazviiti nguva yesei vachigadzirisana vega sevana vanyamunhu?
Chinoitika vakadeni ndechekuti vanopikisa nevamasangano ane akazvimirira vagara vaine nhunha dzavo. Tikada kutarisa kubva kuna 2023 pane nyaya yesarudzo isina kuzendiva naso taurwa zvakanaka zvinogutsa mwana weshe weZimbabwe yakangosiyiwa yakadaro inyaya dzinenge dzichishungurudza vanopikisa nevemasangano.
Vagore, hanzi hurumende iri kusarudza kuti munhu abuda mumba mani pakushandiswa kuri kuitwa mutemo, pindura itinzwa
izvi kunyepa zviri kutaurwa izvo. Vanhu ivava vari kungotaura kuti risuwa 60 ogasti hakuna anobuda mumba, hakuna bhazi rinofamba kuenda kusouth africa, hakuna zvakaita sei kuzosvizira zvakanaka zvida kuitwa mii hatizozviteerera kana zvikaita sei kana vanhu vatizvitungamirira vacho kumarizevha havateereri zvakadaro.
Profesa Mukonza, zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko irori vanhu vachiwirirana pakugarisana?
Hurumende sezvo iriyo yatingati baba venyika inoda kuti iratidze kuzvibata zvakanaka, iratidze kuti kana paitika kusawirirana inoda kuti ibate nyaya dzayo nenzira ichingasumudze mhepo vasingango sunge vanhu zvisina tsarukano.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kune nhengo yeZANUPF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore vari parunhare kuGoromonzi kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remaDemocrats amai Kamala Harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro. vaTrump vari kuti amai Harris vanenge vasiri mutema chaiye, ukuwo amai Harris vachiti vaTrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate. Kwasara mazuva ari pasi pezana kuti sarudzo iitwe, Scott Stens weVOA anotipa nyaya inotevera yandinokuverengerai. VaTrump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got zero votes. She's totally scripted, owned, and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala haana kana munhu akamuvhotera. Anotounzwa zvekuita nevari kumupa mari, avo vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare, vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema, apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chaiye here, sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia, baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Voice aizviti ndewe kuIndia. Uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi, uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo, asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinovimba uchatenda kuti tiite gakava, nekuti kasezvinogara zvichitaurwa, kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, huya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava mutevedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina, muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia, T. Stanley, anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate,
chekutanga kuti akwikwidze musarudzo zvinhu zvinotivhundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia, mumwe muvhoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya, chero munhu wavasarudza kuti akwikwidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remaDemocrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza. uye jese javari kuita zvino batsira ma Republican.
Kwa sara mazuwa makumi mafumba mwene matana tu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa ne Bloomberg inoratidza kuti amai Harris na va Trump vane rutsigiro rwakangoda kufanana. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa na Scott Stearns, VOA News.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina Taboka Ncube kunaudze isindebele.